You're a genius.
Bokonzo,
Ufurufu.
Bokonzo, Kwere, Demlonyen.
Avancho, Gari.
Soldier,
the boy.
Dine, Urombo, Amaiwe, Dine, Urombo, Amaiwe, Umbandina, Dine, Matungi, Tete, Umbandina, Dine, Matungi, Tete, Ukwandina, Dine, Masisi, Tete, Ukwandina, Dine, Masisi, Tete, Dine, Urombo, Amaiwe, Dine, Urombo, Amaiwe, Mbuzandina, Dine, Mapere, Tete, Mbuzandina, Dine, Mapere, Tete.
Chinatuhama, Tikere, Jakanaka, Vakere, Pana, pati chingoziva kuti vagara vana hanya na imimi sekuru mukanya uva yaivebesa makati pfanya kutoti isa musanya zvakanyanya tichititikashanya tikanuka dhori renyu munoramba makatenza munotoramba makarimbanya ndichiti isusu tichikura taitobhadharira chikoro nebhimu kuti taitoda kutokwana mukatimu pati from day one munozviziva kuti handitonzerwe katamborini ndopika nagogo mama jakwerini ndobva ndatipfuti amai maria mama magadharini ndopenya sinokuzora vaselini ainini handiiswe mukatini zvokumuka ndine para fin kana kunzi hande kukofi kofin inini ndiri wa meshine
urombo amaiwe ndine urombo amaiwe umbandina ndine matongi chete umbandina ndine matongi chete ukwandina ndine masisi chete ukwandina ndine masisi chete ndine urombo amaiwe ndine urombo amaiwe mbudzandina ndine mabere chete mbudzandina ndine mabere chete Amaiwe, umbandina ndine matongi chete, umbandina ndine matongi chete, ukwandina ndine masisi chete, ukwandina ndine masisi chete, ndine urombo amaiwe, ndine urombo amaiwe, mbudzandina ndine mapere chete, mbudzandina ndine mapere chete,
ndinodya manuchu imi munodya chingwa, ndinopfeka mbembe imi munopfeka simba, tarirai upenyu wangu ini huchachinja. Rimwe niremazuva upenyu huchachinja woiyerere 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 manhu were tarire woiyerere 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 manhu were tarire